Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manera kana kavatereri nguva dzava 7 Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wesvondo ndira 19, 2020. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri mu Washington DC nchiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tinoratidza kuti vanhu vakafira panzvimbo igumi nevatatu asi vamwe vatatu vakazoshaya zvavo vasvika kuchipatara chemutare.
Hurumende nemasangano akazvimirira yobatsira vanhu vakafa mutsaona yemumugwagwa nezuro. Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa votumira mashoko enyaradzo kuhama dzevanhu gumi nevatanhatu vakashaya mutsaona iyi. Vamwe vanhu vekuhwange vosangana nedambudziko remafashamu emvura. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mukuru mubazi rinoona nezvenjodzi Receive Protection Unit vaNathan Komo vanoti nhasi vabatana negurukota rinoona nezvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba kuenda panzvimbo yakaitikira tsaona yakauraya vanhu gumi nevatanhatu nezuro apo bhazi reGeneral Bande rakaroverana nerori pedyo nemusha wekwashamu mumugwagwa weHarare mutare nezuro. Vatiwo hurumende nemamwe makambani vari kubatsira vakawirwa netsaona iyi. Ngatinzwei zvizere kubva kuna vaNkomo.
Patasvika pakaitikira njodzi yebhazi rinonzi General Bande nerori, taona chiri chipatapata chekubvisa zvinhu zvakasiyiwa nevakakuvara nevamwe vakashaya nezuro. Asi tazosvika tangotimirei Minister for Provincial Affairs zvedunhu reManicaland Dr. Ellen Gwaradzimba vabva vasvikawo vachionawo ipapo. Pakaitika mutambo wakaoma asi zvinoratidza hazvo kuti Mwari ariko kudenga.
Nezuro panga pasina kunyatsojeka kuti vanhu vangani vanga varasikirwa neupenyu pavatsaonai, zvii zvamanzwawo?
Tataona mumagwaro atatopuwa kuti tiende nawo tigone kubatsira vanhu nechimbi chimbi. Tinoratidza kuti vanhu vakafira panzvimbo igumi nevatatu asi vamwe vatatu vakazoshaya zvavo vasvika kuchipatara chemutare. Zvoda kunyanyotendesesa mapurisa edu nekutirimuka pavakangonzwa njodzi iyoyo. Nevamwewo vanhu vaingopfuura, hakuna munhu achangoti regerai vehurumende vachazvionera kana vapi. Vanhu vaingopfuura vaitotakurawo vamwe vanhu vakakuvara vachinovasiyawo kuzvipatara. Saka kutaura kudai tabatsirwa zvikuru nehurumende yemazuva ese yagara ichiita kubatsira avo vanonga vashaya naavo vanonga vakuvara kuchipatara. Manicaland Provincial General Hospital ndoo chipatara chakaseenza zvikuru, madhokotera neana mukoti vese vanga varipo vachiita basa. Maprivate sector companies varipo, ana Hyalife, ana Dove, ana Nyaradzo, ana EcoSure yeEconet. Tirwirangwe kuti basa iri rireruke. Vafundisi vasina kumbodeedzwa dzimwe svondo vanongouyawo ichinyaradzawo hama dzavo vafa, nekuti taisa command center pamutare General Hospital. Kutaura kudai vanhu gumi pari zvino vatoonekwa kunzi ndivanaani avavo vari muzvipatara, mishonga nemabhiu.
Saka hurumende iri kubatsirawo sei ivo vanhu ava?
Hurumende yakatowedzera mari yeinobatsira nayo, mari yechema, kusanganisawo neveGeneral Bande. Isu tichanga tichipawo zviuru zviri zvine mazana mashanu General Bande, Noa Baz Rajo. Anonga wachipo zuru ziri, inema zana matatu, asi watu anogona kuwezera, zingwe ndrane kuti zaka mira sui.
Mukuru mbazi rinoona nezvenjodzi Receive Protection Unit, Vanethen Gomo, vachitaura pariparunare muHarare. Zvichakadaro mutungamiri webato guru rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa vatumirawo mashoko enyaradzo kumuri dzakafirwa uye dzine hama dzakakuvara mutsaona iyi. Tabata vaChamisa kuti tinzwe zvizhinji.
Tinodawo kukumbira kuti vakuru vozomweya munyika, mabishops, mapastor, mareverend, maapostles, vabatire nevanonamata vese kunamatira nyika maintercessors. Varambe vachinamata kuti nyika yedu isaramba ine mweya wekuteura ropa, mweya wekuteurwa kweropa, nekuti unomboona kuti maitiro akaitika aya ndeyekuti pane zvinoda kugadziriswa munyika yomweya. Saka ndochikumbiro changu ini semutungamiriri ari kurutivi rwematongerwo enyika kuti ngatichemiri kuna Mwari wedu kuita zviviri. Chokutanga, kuitira matambudziko akadai asaramba achingoitika munyika, nekuti pano nepano here yarira, pano nepano misodzi yapa matama. Nechechipiriwo, mashoko edu, mashoko enyaradzo, mashoko ekuchema, kuchema, kuhama, zvakarasikirwa, nekuti chiitiko ichi chinouya chisina kunge chapa kana notice kana kuti ziviso. Saka zvinhu zvatinoda kuti tichihama dzakarasikirwa vane shamwari dzakarasikira neupenyu ipapa, tine urombo hukuru. Asi chikurukuru ndechekucherechedza nyaya yengozi yedzimotokari dzemumigwagwa yaramba yongonetsa muZimbabwe.
Zvino pangaitwa sei kugadzirisa iro dambudziko remumigwagwa?
Mukatarisa kune dzimwe nyika nana Dubai, kunyika dzimwewo dzakadaro vana South Africa, hongu ndedzinoitika nokuti injodzi. Asi muno muZimbabwe zvakawanda kunyanya, nekuti migwagwa yava zvipambo, migwagwa yava mateji, migwagwa yava mifungo kana kuti marira anotaradza nekukohwa vanhu. Nemhaka yekuti sokutanga motokari dzedu zhinji dzakaparara dzine mateya, maspepas acho mashoma, uye dzimwe dzakura zvakanyanya, dzimwe hadzina mabhureki nokuda kwokuita zvakaita nyika. Chechipiri, migwagwawo yedu yakanyanya kubva yaita mitete kana kuti yakamanikana zvakanyanya, zvekuti kazhinji kuva nenjodzi yakadai kunowanzokonzerwa nemigwagwa. Saka inyayawo yemaamiriro ekunze kwenyika, matungamirwo anoitwa nyika yedu, ekuti tofanira kunge tine urongwa nemuono wakachenjera. Kuna naDubai kune migwagwa inoenda yakadai kuna naAmerica pamuruko iri mberi gumi, kana misere mitete misere uri mugwagwa uri kuenda kurutivi rumwe chete. Zvinoitawo kuti zvisava nematambudziko atiri kuona ekuti vanhu mukore uno kunonzi kwaitwa head on, kureva kuti kusanzwisisa matambudziko ari kukonzerwa nekwashi kana kuti urwere huri muhurumende neutungamiriri hwenyika. Nekuti zvese izvi zvinofanira kunge zvakaonekwa nguva iripo. Toronga migwagwa yofadzwa, migwagwa yogadzirwa.
Mutungamiri webato guru rinopikisa vaNelson Chamisa vachitaura vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba, sezvo nhare mbozha yavo yanga isiri kudairwa. Vamwe vagari vekuhange vakaparadzirwa dzimba nemidziyo nemafasha memvura nezuro, uye vave kugara paguest house yeHwange Colliery apo hurumende iri kuita chipatapata kuedza kuvabatsira. Bazi rezvemamiriro ekunze rakatoyambira vanhu nezvemafasha memvura aya, richiti nzvimbo dzakawanda dzenyika dzinenge dzakatarisana nedambudziko remafashamu aya. rakayambira vanhu kuti vasabire nzizi dzakazara uye kusawanda mvura pasi pemiti yakareba nekuti vanogona kurohwa nemheni. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mutauriri wemumiriri wedare reperamende Muhwange vatulani moyo.
Masasha memvura akaitika nezuro ende kwakaitika kwaite damage yakatokura kwazvo. Izvezvi tichitaura tine ma areas anotoverengeka akava the most affected, tichitaura nzvimbo dzakatarisana seana Lwenzururu sana number 3 vanasendera nekumpumalanga DRC ndo dziri most affected nemafashia maya.
Hapana vakafa here kana kuti kukuvara?
Kufa hapana, asi damage yakaitika most to property nedzimba nemajurawo ndiyo aidona. Then vanhu vacho ndo vatomuvwa to ma safe zones. Tichitaura izvezvi havasi kudzimba dzavo, vakatochengetwa ku guest house. Asi property yavo zhinji iri damage zvekuti havagoni kuirecover.
Ku guest house kwavari uku ndekupi?
Kune guest house yeHwange Courier Company iripo, ndokwavaendeswa vanhu, ndokwavari kugara for now nekuti kudzimba dzavanga vakagara ndo dzaka affectwa nemaflood.
Mungazi kuti vanhu vangani vakaendeswa ku guest house uku?
Hatisati takwanisa kubuda nestatistics, asi as an office of the MP tiriita a comprehensive report yekuti tinyatsobuda nemaactual figures kuti vanhu vacho vari affected vangani nezvinhu zvacho, property yavo yakadamajikwa kuti yanga yakawanda zvakadii. Ndo zvatichiri kuzama kuti tibude nereport yakanyatsokwana ine mafacts.
Ko nhasi kwamboona yavo here?
Nhasi kutori nezuva rakatonyatsopisa nyika zvisingatitomboiti zvekuti haungatombofungidziri kuti nezuro tatine maflood.
Mutauriri wemiriri wedare reparamende Muhwange vatulani moyo vachitaura vari parunare kuHwange kwakare. Makaterera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Iko zvino tochienda kuna Mike Hove achitipa chirongwa chinotarisa zvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo kana kuti Youth Forum.
Kwazwai, muri Zimbabwe, ndinomukamuchira muchirongwa chedu chevechidiki, chandinokupakurirai svondo rega rega, ini ndini Mike Hove. Nhasi muchirongwa tine hurukuro nava Ashley Punye, vaimbove mutungamiriri wesangano reZinasu, Zimbabwe National Students Union. Tichikurukura pamusoro pedambudziko riri kusangana nevadzidzi muzvikoro. Panguva iyo varayiridzi vari kunyunyuta mabasa vachiti mari yavari kutambira ishoma. Vapunye ndi ino mkamchira mchongwa chedu chewe chidiki makade ya nyumkomu.
Naa, maita basa mwurite iku.
Aiwa, ina angundri po. Nyaya ya dati ndi kubatire inasi, inyaya yo zhurukitika mozhikoro. Ndashita kuzwa wa maondre nyupa msirope zhurukitika.
Maita basa neku unza nyaya ii kuvanu kuti nyaya kakosha. Inyaya inoita kuti nyika iende mberi kana kuti iende kumashure. Nyaya iyi inotirwadza zvikuru kwazvo. Tichaisa kuti vadzidzisi vari kushaya iyo mari yekuenda kubasa ravo. Tikatarisa standard of living, mari yacho yaunowana as a salary haichokwani kuti kusustain kuti kwire uende kubasa for the whole month. So izvozvo tichidzokera futi tichitarisa at the institutional level, tichaisa pazvidzidziso zvedu toona kuti zvinouraya the quality of education because varayiridza vachadzidzisa vane kufara vadzidza vane nzara nevaya nesuma students kana tidzidza chodzidza zvine nzara Saka whatever we are doing, I just read in good faith. And tichitarisa futi kuti mafisi akakwira. So kukwira kwemafisi, kwira kwetransport. Zvese izvozvo zviri kuita kuti vadzidzisi vasakwanisa kutumira vana vavo kuzvikoro.
Takaona pakanyinyutsa varayiridzi hurumende vanga vachida kuvapawo yatingati cushioning amount. Tikaonawo zvekare vabereki vanga vachichema chema hurumende ikati all right, tanzwa zvichemo zvenyu. Sezvo muri kuchema chema gore rino maprimary schools uyezve masecondary schools uko hurumende zvavakabhadhara gore rapfuura ndizvo zvavabhadhara gore rino. Mungati hurumende haisi kuzama.
One thing yatofanira kutarisa is the agreement and the contract yakasainwa initially when Zimbabwe payakatanga kudolarize. So you find out kuti the value that was placed on the amount haichafanani nevalue iripo nhasi. Because those salaries were agreed in US dollars. Ukakuita salary yemunhu netbond hapana zvaunenge waita, because the credit bond kuenda kukwira kombi ka3. So haungati wakwidza anything because ungoti munhu aende kubasa ka3. Hatingati kuzama, but kana vakuda kuzama they must bring back yatinoti iyo ivalue system. Mari ngaive nevalue. So as long as mari isina value unokwanisa kukwidza asi mitengo uri kutokwirawo. So that's why mchona kuti vakakwidza zvinhu, vavakwidza masalari zvinhu muzvitoro zvakabva zvatanga kukwirawo. Zviizvozvo zvinoita kuti tione senge hapana zviri kuitika.
Vapfunye tichitarisa vana vechidiki vari kumuzvikoro umo, ivo havasi kuwana mukana wekudzidza. Mungati uku kumbunyikidzwa kwekodzero dzavo here?
Education is a right. And munhu kana agara mukirasi kana kugara pabhenji rekuti akuda kudzidza anofanira kupiwa kuti adzidze. So kana makudinaya that person, that's right. It's not a privilege, it's a right. Means wakutouraya future inyika ino. Because ndo vanhu vachagadzira maspace, ndo vanhu vachagadzira ndege dzeinonyika, but vanozvigadzira sei kana iwo usina kugara pabhenji rekuenda kuclass.
Vabereki vari kuchema, vadzidzi vari kuchemawo nawo, varayiridzi navo vari kuchema. Hurumende iyo iri kuti aiwa tiri kuzama pachose kugadzirisa nyaya iripo. Pane zvingaitwa here nevabereki kana kuti iwo vanhu mumacommunities avo kuitira kuti vana vatange kudzokera kuchikoro vawanawo mikana yekudzidza?
Iyo hurumende house must contribute to the national crisis. Inofanira kushanda nevanhu, ende vanhuwo tofanira kuengaja vehurumende tivape masolution. Because tiri kuona kuti pane crisis yemasolution necrisis ili yeutungamiriri mune munyika.
Aiwa takunzwai zvakanaka vapfunye, ndanchikumbura kuti mukande mazwenyu ekupedzisira.
Maita basa. Nguva yatave vanhu veZimbabwe inguva yakaoma, inguva inoda kuti titange kubatana tive united kuti titore nyika yedu. Because masolutions atofanira kuwana asi masolutions ari temporary anebond, but kuda masolutions ari permanent achagara achaonekwa and benefit generation kwatauya after issues. Inguva yekuti tese all our abilities and in our diversity tafanira kuunite.
Aiwa takunzwai zvakanaka vapfunye, tinotenda zvikurusa nekupinda muchirongwa.
Maita basa, thank you so much.
Aiwa mhuri yeZimbabwe, nguva ndiyo yadyanana. Ngatisanganei padande mutande apo patwitter uyezve painstagram @bigmike3bigmyke3 ndiyo username yangu. Musakanganwe kuti nemusi wechipiri tiri kusangana zvekare pachirongwa chedu chevechidiki, chirongwa The Connection, chatinokupakurai chipiri choga choga. Apo tichange tichienda mberi tichikurukura pamusoro pezvinosangana nevechidiki munyika. Mhuri yeZimbabwe, nguva yangu ndiyo yadyanana. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Mike Hove. Tosangana nemusi wechipiri. Bye bye.
Aiwa tinotenda zvikuru Mike Amborova nhano apo achidzoka nechimwe chirongwa svondo rinouya. Musakanganwe kuteerera.
Vateereri, musakanganwe kuteerera zvirongwa zvedu zvestudio 7 pamasaisai anoti 909 am, 6175 ne9825 kilohertz. Manheru ega ega ninguva dza 7 PM svondo kusvika mugovera munenge muchitibata pamasaisai anoti 909 am, 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave. Pachitiwo zvirongwa zvedu zvelive talk zvinotangana 8 manheru ega ega muvhuro kusvika chishanu munenge muchitibata pamasaisai anoti 4930 13860 ne15460 kilohertz pashortwave.
Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mumwe mukuru mubazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika muAmerica, amai Alice Wells, vatanga nhasi kushanyira Pakistan semuenzaniso wekusimba kwehukama pakati penyika mbiri idzi. Mutungamiri wehurumende yePakistan vaImran Khan vakamboitawo hurukuro gore rapera nemutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump. Amai Wells avo vari murwendo rwekushanyira nyika gumi vakatoshanyira Sri Lanka neIndia. Vanhu vari kuratidzira muIraq vavhara migwagwa muguta guru renyika iyi reBaghdad uye muguta rakakosha zvikuru munyika iyi panyaya dzechitendero reNajaf vachipisa matai edzimotokari. Vanhu ava vanoti havasi kufara nenyaya yeuori, kushaya mabasa uye kushaya zvinhu zvakakosha muupenyu. Iko zvino tochimboenda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero.
Manheru akanaka vateereri, ini ndini Tanonoka Wande ndichikuchingamidzai nemufaro muchirongwa chedu. Nhasi tina mukoma Joseph Nyakabau avo vanofara muchitendero chavo muSpoken Word Ministries zvekuti vanopamidzira chitendero nekushaurira musiki nziyo dzechitendero. Mukoma Joseph Nyakabau, makadiniko?
Ndinofara kana muchifarawo.
Tinofara kuve nemi, tiudzeiwo zvezvishomanana pamusoro penyu.
Ndiri mukomana ane makore anoita iyoyo 27. Ndakabarirwa kwaMutoko ndikakurira ikoko, ndikazouya kuHarare ndikaita chikoro changu primary nesecondary muno muHarare. Zvekuimba izvi takazvitanga ndine makore anoita 16 years.
Mava namakore mangani muchimba?
Zvekuimba izvi ndakazvitanga mugore ra2007. Pandakatanga kuimba kwangu ndaingova munhu anongoimbawo muchurch uchingoimbawo nevamwe nekurumbidza Mwari ndisingatarisiri kuti nerimwe remazuva ndinozokwanisa kutsikisawo nziyo vanhu vazototeerera.
Chakaita kuti musarudze kuimba gospel chii?
Semukomana akakura asina vabereki, achitambudzika, achirwisana nezvinhu zveupenyu kuti ararame, utiziro hwangu hwakawanikwa huri hwekutizira kuna Mwari. Saka izvozvo zvakabva zvadyarwa mandiri kusvikira ndakaona kuti inini chinhu chandinokwanisa kuraramira ndiMwari. Ndakapedzisira ndakungoimba nziyo dzegospel nekuti ishoko raMwari ndo rinokwanisa kuunza kuzorora nekugadzikana mwoyo nemunhu.
Wandinyara ndiye wani chenge babu chaiwa
kambaka kanonzi Wandinyara zvaJesu. Wega uchingonzwa title yacho muchirongo kuti Wandinyara zvaJesu, kakauya ndakarimerwa chaizvo ndemubvunzo muzhinji kuti Mwari sei ndakapfuura nepandakapfuura napo, sei ndakarasikirwa nevabereki, sei ndine masituation akaoma kudai zvinhu zvakaoma. Asi Mwari akataura nezvi rakatikama akati, iwewe ndakakuda, upenyu ukadana kwandiri ndichakupindura. Mashoko aya akauya saka pandakanzwa Mwari achindinyaradza nekuda kwechipito iro ndakabva ndafemerwa kuti ndinyorerweyo rinonzi Wandinyaradza.
Kamwe kambo kamativigira nhasi kanozvanaka
kaku itwe kuda kwe oma gaku itwe kuda kwe
I will be done. Ndakakaimba muri muchechi zvizhinji zvakaitika mweya wamwari ukaburuka vanhu vanga vakaremerwa vakanzwa kurerukirwa kuda kwerwiirwo nemashoko ari ipapo saka ndozvinhu zvinhu zvakandipa kuti ndikarekodi kuti nyika yose inzwe pasi rose rinzwe mashoko akanaka ari panziyo
ndichwe kuda ngakuitwe Gakuitwe
Zimbo jese zamina zeti vanhu vanogona kudzivitenga here mumastore
Zimbo idza everywhere vanhu vanokwanisa kunodziwana pa iTunes pa Google Play pa Visa pa Spotify pa YouTube vanodziwana dziripo nekunodownloada ipapo
Mashoko amuinawo okupedzisira ndokuti kudini vanyakababa
hazvinei kuti uri muchimiro chakaoma sei hazvinei kuti uri muchimiro chisingatarisike kana kuti waremerwa waitwa sei mwari anogona kukunyaradza
Vatereri nemashoko iwayo abva kuna Sazita Mukoma Joseph Nyakabau veSpoken Word Ministries ndinoti ndipo panoperera chirongwa chedu chesvondo rino Mukoma Joseph Nyakabau tinokutendai zvikuru nenguva yamatora kuti tandadza nhasi
tinotenda zvikuru veVoice of America nenguva yamandipo zvakare
tinotenda zvikuru mukoma tanonoka Joseph Wande nekutipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero tichange tinavo zvakare svondo rinouya musakangani kuteerera nemusi wesvondo wega wega chirongwa ichochi Munhau dzedu dzemitambo tombo tanga kukupai mutambo wakatariswa nevakawanda zvikuru pasi rose weEnglish Premier Soccer League mutambo uri kutambwa pakati peManchester United neLiverpool iko zvino vakomana vari kumbodya maranjisi kana kuti vari pahalf time asi Manchester United yakarohwa iyo 1-0 neLiverpool Liverpool inova iyo iri panhongonya pemakwikwi English Premier Soccer League ine mapoints 64 ikakwanisa kubudirira pamutambo wanhasi saka zvakamira kudai pa half time Liverpool 1 Manchester United 0 tombo tarisa munhau dzemitambo yecricket munyika umo Zimbabwe yakwanisa iyo kusvitsa zvibodzwa zana nemakumi masere nemapfumbamwe kana kuti 189 pamutambo wayo wekutanga kubva muna 2018 neSri Lanka muHarare nhasi Zimbabwe yaimbenge yamiswa kutamba mutambo wecricket uyu nedzimwe nyika neInternational Cricket Board mushure mekunge hurumende yamisa board reZimbabwe Cricket Council kushanda richiti rinenge raitadza kutungamira asi izvi zvakabva zvapawo kuti Zimbabwe yacho ibva yamiswa neInternational Cricket ichinzi iri kuhurumende haitenderwi zvachose kupindira munyaya dzemitambo sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa misoro yenhau zvakare hurumende nemasangano akazvimirira oga
yobatsira vanhu vakashaya nevakakuwara mutsauna yemugwagwa yakaitikira pedyo nekwamutare nezuro. Mutungamiri webato guru rinopikisa MDC vaNelson Chamisa votumira mashoko enyaradzo kuhama dzevanhu gumi nevatanhatu vakashaya mutsaona iyi. Vamwe vanhu vekuhwange vosangana nedambudziko remafashamu emvura. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonekai nemufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC. Ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.